mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechishanu 15 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Umbesti kei inoda mvura apa bhauza hariuyi, saka handizivi kuti vanhu vekanzuro vanoda kuti chidii isu sevagari, touya kuzoita toi toi here kana kuti todii.
Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayiwa mvura kwesvondo rose muguta iri.
Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pawindo level. Uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mana vachange vachienda kwachigovanyika kusvika vapedza guta rese.
Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwayo zvivakwa zvevanhu pasina yambiro. Sangano reZimbabweans with Disabilities Association muSouth Africa rinoti upenyu hwevanhu vanorarama neurema hwava kugozha zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayiwa mvura muguta iri mushure mekushaya mvura kwesvondo rose. Asi kanzuro yeguta iri inoti haisi mhosva yayo, ichiti dambudziko riri kukonzerwa nekambani yemagetsi yezesa, iyo vanoti iri kudzimadzima magetsi, izvo zvinokonzera kuti kanzuro itadze kufambisa mvura muguta iri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwemvura mune dzimwe nzvimbo dzadarika vhiki rose dzisina kana donho remvura. Kanzuro iri kupomera dzesa mhosva yekudzima magetsi, izvo zvokanganisa nyaya yekuendesa mvura kuvagari. Mumwe mugari wekumucheke D muzvare Miriam Sivavadzo Ndlovu anoti dambudziko remvura rava kuita kuti vatarisane nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid.
Ini semugari wemucheke D ndotori neproblemu yokuti akawanda kudai tinombofonera kana bhauza hariuyi kuti tiwane mvura. Apa zviri kunzi kwai hakuna magetsi, magetsi tiri kusora tinawo. Zvinhu zvinoitika nezvekuti magetsi anozoenda manheru, saka meinoti kanzuro inoda kuzama kuti timire sei isu sevagari, kozi zvirwere chaizvo chaizvo zvinowanikwa sesu tinogara namai vechikuru vachembera vanenge vachida kuitwa home based care inoda mvura apa bhauza hariuyi. Saka handizivi kuti vanhu vekanzuro vanoda kuti chidii isu sevagari, touya kuzoita toi toi here kana kuti todii.
Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti zesa yakaparura chirongwa chekudzima magetsi chiri kudzimwa kunopomba mvura kudhamu remutirikwi.
Pamotanga load shedding iko zvino, saka tiri kuvakitwa nemagetsi. Hatichiri kuwana nguva yekupamba magetsi mumvura semapambiro aiita kumasure. Saka tatitokumbira kune vezesa kuti panoita load shedding at least vatingotipawo dedicated line isingaaffecti, because we know kuti mvura mazuva ano yatikatasa necovid inofanira kutogara iripo, maresident anofanira kuwana mvura. Saka weande process yekutaura nevezesa kuti watipawo dedicated line rokuti kuwater works kusaafektwa neload shedding.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezesa vageorge Manyaya avangasingadairi nhare yavo. Asi mumashoko kuvagari nevatori venhau, zesa nezuro yakati iri kuwedzera chirongwa chekudzimira vanhu magetsi munyika yose nekuda kwematambudziko airi kusangana nawo mumabasa ayo. Matambudziko aya anosanganisira zvinonzi nezesa kushandiswa kwemagetsi zvakanyanya munguva yechando, kusashanda zvakanaka kwemagwenya ayo, uye kutadza kutenga magetsi kunze kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwairi kuita dzimba nenzvimbo dzokutengesera pasina kutanga yayambira vagari. Mukuru weChitrust Muzvare Alice Kuvheya vanoti hurumende inomirira kusvika imba yava padyo nekupera kuvakwa yozouya kuzopunza zvivakwa izvi vachiti vamwe varidzi vedzimba nezvivakwa izvi vane magwaro anovabvumidza kuvaka.
Makadi zvenyu, ndinoitwa Alice Kuvheya, ndinomira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Ichokwadi izvozvo vagari veguta rechitungwiza tiri kushungurudzikana nezvichiitiko chaitika zuva ranhasi. Tangoona zvigiredha zvekanzuru zvichienda pahuri yadzo shopping center kunopwanya midhuri yanga ichivakwa. Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pa window level, uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mangwana vachange vachienda kwachigwanyika kusvika vapedza guta rese. Chimwe chinonyanyotinetsa zvekare ndechekuti vagari vanenge vaine mapepa kana mareceipts ekubhadhara kukanzuru, asi tinongoona kanzuru ichiuya kuzopwanya pasina notisi. Chikumbiriso chedu sevagari ndechekuti dai chitungwiza municipality yativakira mavending stores pekutengesera pane mvura, pane mabhini, pane zvimbuzi, uye pane mutengo unokwaniwe kuti tinokwanisa kubhadhara. Nekuti iko zvino vanotirega tivanhu vachivaka vavaka vozodzoka zvekare vepwanya, vanozviita gore rega rega tizekangani pagore. Zvinhu zvinotishungurudza nekuti hakuna mabasa. Isu sevagari vechitungwiza tinorarama nekutengesa, hapana asingazvizive kuti hatina maindastri. Tiri kurarama nekutengesa, ndopanobva mari dzemarendi, ndopanobva mari dzemaschool fees, mari dzechikafu. Saka kana vachitipwanyira pasina notisi, vachitipwanyira pasina solution yekutipa pamwe pekutengesera pakachena, hatizive kuti vauda kuti tiite sei.
Makamboudzavo here bazi rehurumende rino
makadi zvenyu, ndinoitwa Alice Kuvheya, ndinomira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Ichokwadi izvozvo vagari veguta rechitungwiza tiri kushungurudzikana nezvichiitiko chaitika zuva ranhasi. Tangoona zvigiredha zvekanzuru zvichienda pahuri yadzo shopping center kunopwanya midhuri yanga ichivakwa. Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pa window level, uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mangwana vachange vachienda kwachigwanyika kusvika vapedza guta rese. Chimwe chinonyanyotinetsa zvekare ndechekuti vagari vanenge vaine mapepa kana mareceipts ekubhadhara kukanzuru, asi tinongoona kanzuri ichiuya kuzopwanya pasina notisi. Chikumbiriso chedu sevagari ndechekuti dai chitungwiza municipality yativakira.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunare kuchitungwiza nestudio 7. Tabata mutevedzeri wekurukota rezvamatunhu amai Marian Chombo vakati tivatumire mubvunzo yedu, asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura. Mutauri wesangano reZimbabweans with Disabilities Association in South Africa vaLazarus Chinara vanoti upenyu hwevanhu vanorarama neurema hwave pakamanikidzika muSouth Africa, mavanoti havachakwanisi kurarama sezvavaimbosiita kare kusati kwave nedenda reCOVID-19, iro ravanoti rakavatadzisa kuramba vachiita mabasa avo avairaramisa muSouth Africa. Vachinhara avo vasingaoni vaudza Studio 7 kuti muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakambenge wati uchavabatsira, asi pari zvino havasi kuona chiri kubuda muvimbiso iyi. vanoti pari zvino pane boka revanhu gumi vane shungu dzekuwana rubatsiro rwekuti vadzokere sei kumusha kuZimbabwe sezvo mararamiro avo ari kurema nekutyisa muSouth Africa.
Ini zita rangu ndinoitwawo Lazarus Chinara, ndinomirira sangano reZimbabwe People with Disabilities in South Africa. Tiri mukati menyika ino yeSouth Africa, upenyu hwedu hwadurungunda, upenyu hwedu hwakunge shishara. Baba namai varo tava kuzvipuya nenhamo namatambudziko zvakatangira kudenda reCovid-19. Ndopakatanga kudzikira situation apo taitombokwanisawo kupa vana vedu chikafu, kuvaendesa kuchikoro, kubhadhara marendi. Yezve hazvichakwanisiki, uyezve zvibatanidzwa nemaoperations avako mazuva ano akafanana nadhula kuti zvinhu zvaakunetsa taakungodzinganiswa pose patinenge tiri. Saka kurarama kwatanga tichiita isusu sevanhu vakaremara muno muJohannesburg, tichirarama tichikumbira pamaindersections apo marobots achona aakunetsa nekuda kwokuenda kwemagetsi. Upenyu hwaomere oizen masizenzi emusouth africa nokukwira kwaita zvinhu. Saka kuti vakwanise kutibatsiro havachanyatsokwanisa. Saka isu chichemo chedu takanga taita ndechokuti tidzokere hedu kunyika yechitikirwa, asi takanga tiri kukumbirawo kuchema kuZimbabwean consulate kana kumawelshers vose kuti tindoti nechatakabata tigone kukwanisawo kutanga maincome generating project. Even patiri kugara pacho zvava kutonetsa nekuti mari dzerendi dzedzi hatichakwanisi kudzwana. Saka tinongokumbirisa kuti taita wana rubatsiro tadzokera hedu nyika, asi tinoindoti nezvatakabata tinotanga maproject.
Veconsulate makambotaurawo navo here pari zvino?
Hongu veZimbabwean consulate takavanyorera document kana kuti gwaro ratakavanyorera ratakavatumira panhare mbozha yavo kana paemail yavo musi wa18 May. Saka takambenge tichipindurana zvakanaka kwazvo kwazvo, asi zvinei munhu ari kuita nyaya yacho anonzwa mahati vanenge vakatibatikanei hatinyatsonzwisisa kuti taapata, asi zvose zvakazvidikanwa takatosubmita.
Makambenge mataura navo kusvika papi pasati pazoya vatsva vavapo iko zvino vamuri kutaura?
Takanga tanzi taurai zvamunoda zvose, tikange tavataurira zvatinoda zvose, vakatipewo mapasipoti enyu, tikavapa mapasipoti madate of birth, tikavapa mifananidzo yedu, tikavatumira zvose zvakavatumira.
Uwandu hwenyu hwakadii hwevanhu vari muboka renyu vari kutsvaga rubatsiro rwekudzokera kumusha uru?
Vanhu vanorarama nourema vachibva kuZimbabwe ndoku vakati wandei, asi vari muboka iri vanhu gumi chete ndo vakati vakaona muono wemberi wokuti pamwe tikaenda hedu kumusha zviri nani pane kuno kuiti patiri.
Kumusha kwamunoda kudzokera uku, munoona here muine zvamunozonokwanisa kuita zvinokuraramisai muriko?
Tikaenda tiine zvatinenge takabata mumaoko tinokwanisa kunoita zvakatoti wandei, ezikombedi kana kuti tienzanisa nemagariro ataakuita kunoku.
Zvimwe zvamunganongedzere kuti chakati kana kuti chakati zvamunoshuvira kunoita kumusha ndezvipi?
Vamwe vedu vakanga vatotenga mechina yokutsotsonyesa mazai, saka zvimwe zvacho zvangosara moto wekuti michina iyi ishande. Vamwe vakanga vagara vachitomboita zvokutenga nokutengesa, vamwe vanga vachiita zvemashopu, vamwe vanga vakavhurira vana vavo zvokuruka misoro izvi. Saka mabhizinesi ekuti anoda kungosimudzirwa kuti anyatsomira panzvimbo yokuti hauchakwanisi kudzikira pasi zvakare.
Kana kuinewo vamwe kunze uko vangada kukubatsirai kana vangadawo kutsvaga boka renyu kuti munowanikwa papi, vanokuwanai kupi?
Vangada kutsvaga boka redisisisi vanotiwana muJohannesburg panhamba 36 muCity House, Corner Stade and Era, Zoronfontein, Johannesburg. Kana kunyora gwaro paemail inoti chinharalazi@gmail.com kana kuridza runhare panhamba dzinoti +27 74 744 3 double.
Mutauriri weboka Zimbabweans with Disabilities Association in South Africa, va Lazarus Chinara, va chitaura parunare ku Johannesburg na Evans Zininga we Studio 7. Chombo tarisa shiri mumapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti panguva ino gurukota rezvemari vamtuli nguve vachigadzirira kuzivisa nyika pamusoro pezvirongwa zvavo zvebudget repakati pegore ra 2022 vemabhizimisi vari kukurudzira kuti mitero yemabhizimisi idzikiswe zvechimbi chimbi kuti maindustry adzivirirwe kubva kuinflation. Mufinancial Gazette makare, sangano Rezim Trade rinoti Zimbabwe inogona kushandisa nyika yeGhana kuti ivhure nzira dzekutsvaka nekudzika zvemabhizimisi mudunhu rekumadokere eAfrica kana kuti kuWest Africa. Newsday rinoti vamwe vanhu vari kuti bato riri kutonga reZANU-PF chikwata chematsotsi mushure mekunge imwe nhengo yebato iri yataura mashoko anokurudzira kuurawa kwemutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nemhuri yavo. Mapurisa anonzi ari kunzvenga nzvenga kutaura nezvenyaya iyi uye havadi kutaura kuti vari kuferefeta nyaya iyi here. Nhengo yeZANU-PF vaAbdon Mashayanyika vanonzi ndi Bishop yekereke yeHabakuk Apostolic Faith Mission kumberengwa vanonzi vakataura mashoko aya pamusangano webato ravo wakaitwa munzvimbo yaShe Mapiravana. MuNewsday makare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vagadzirise mararamiro evanhu munyika ichiti mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi ari kukonzera uori hwakanyanya. Sachigaro veZEC amai Lois Matanda Moyo vanoti hurumende inofanirwa kuumba mabasa uye kurerusa vanhu muzvina bhizimisi vanoda kutanga mabhizimisi vachiti izvi zvinobatsira mukudzikisa zveuori. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hangu maonero angu varume kaZimbabwe zvakuda kungoshinga tombobvisa everyone vakuru vari muhurumende kubva kuna Munangarwa vana Mugwadi tovatora tovaendesa kumamisha yongeita as a family pekungoti panogara ivavo chete pogadhiwa voshanda nezviri mukati zvingava mifushwa or whatever ndo zvavachadya izvozvo vomboita kana 1 week vari pamba ipapo munati vanhu vari kusurviva sei muZimbabwe kwezvekungotaura zvitaneta.
Asi haiwa inini nechikumbiro kune isusu veZANU-PF kuti haiwa ngatiendei tinovhota tiite zvakataurwa nemutungamiriri wedu kuti haiwa tinofanira kuvarakasha 2023 mukomana tofanira kuti timurakashe timuratidze kuti haiwa mwana muduku haana chaanoita. Asiwo ndichikumbiro kana muine vamwe vedu vari kuita basa rekurova vanhu, aiwa kwete, ngavarege kudaro, ngavarege kurova vanhu. Kurova vanhu hakuna kunaka. Ngatiitei zvekunyoresa tivhote tivhote. Aiwa ndinokutendai mukoma hwande, naiwa anamai mutsvangwa wangavavhurire CCC pindo muwairosi itaure zvainoda. Aiwa vakomana tinovarakasha ndinotenda.
Inini ndinoda kutaura hangu nhau mukomana wedu Job Scala wakasungwa kuti hanzi wakataura mashoko anopesvedzera violence. Vari mwezuro uno pane akataura weZANU-PF achiita slogani yekuti pasi, akanyatsotsanangurira vanhu kuti munoziva here kuti zvinorevei kuti pasi tine tichireva kuti munhu uyu ngaafe. Akatichamisa pasina chamisa nevateveri vake, zvinotaura kuti izvo akatsanangura zviachinda mberi kuti apa tikureva kuti chamisa ngaaurawe nevateveri vake. Ndezvipi zvinomutsindo zvakadotaurika straight kuti ngaaurawe nowoyo wakangoti mwari achaita kuda kwake. Saka ipapo hapatibati zvakanaka. Pozoita nhau yeoau iyi inoita misangano yayo ichiti inoda kugadzirisa uyoro, ipapo panenge pakasangana vari muhurumende vega vanova ndivo vanoita uori. Saka anozogadzirisa ipapo ndiani? Nekuti havasi kudana vamwe vanhu vari kunze vanoafektwa neuori. Zvinoreva zvekuti majority of the population vanenge vachavafektwa neuori, havadani vamiririri vevanhu.
Varume ka, shungu dzekuvhota kuti mukomana achinge chinadzo, shungu dzekuvhota kuti munhu anga agove pachigaro chinadzo sosi. Asi zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu vakomana ka, zvinhu zviri kuitika munyika medu hazvivaraiti. Hapana kwatirikuenda vakomana, tikamba nenguva vakomana. Zvinombofamba sei kuvakomana kuti ZANU-PF neTPC ndo vanorwisana ivavo, ndo vanhu vanoenda kumaelection vachirwisana vakatarisana mikono miviri iyoyo. Asi kunzwika kuchinzi mukuru wezanu-PF ndiye anova apoindimenda vanomirira vamiriri vezeki, zvinombofambwa sei? Zviudzi uyu munhu akagova afanira ndobopiwanikwa paneshekuita nevanhu vezeki. Nekuti obviously kanongosa vanhu vanomutsigira iye, kanongosa vanomutsigira iye, hapana pangaisa vanhu vasina mutsigirika yeiza kuti anozhiwa kumaelection. Izvi onai akusvika pakuisa mwana wake muhati kuzeki. Izvi inokunzwa nyaya iyo isika tokotopera. Izvi yakutopera, yakutonyararwa iyo. Toenda kumaelection, hapana kungoita zvezita bhati takatozviva kudhara, hapana nyange zvikazofa zvoita sei. Dzingatorera pfuta siyei mwana wake muhati aindondikashuwa kuti pacha babake yahwina. Hapana zvatiri kuita, hapana zvatiri kuita. Munhu angagwa afanira ndombowanikwa pane chekuita nevanhu vezeki, nomunhu nevanhu vezeki. Anovapirimira akamira sani, kanoti hafu hafu. Kana zvichitoita kugara tongoti tochinja mutemo wacho tongonzi vanhu vangagadzwa kumapolitical party. One political party, one political party, one political party, one usanganiswa. Zvinoita chinhu chimwe chete, zviri nani.
Ndimukomati, ndiripo zvangu ini ndiri nani. Kuchema chete, kuchema, kuchema kwangu. Ndoko kwakanyanya vana mukoma wangu. Tikazatochema kwamuri hakuna kumwe kwandingachema. Inini vana mukoma wangu nyaya ndoda kuti tizivisane seZimbabwe ka. Nyaya iri kuitika paZimbabwe apa yekunzi maopposition party ari kuda kukonzeresa vana mukoma wangu. Mukatarisa situation iri muZimbabwe right now ka, haina kumira mushe. Vanhu ngavasana kurirenyuka mhinu kune vanhu vasiriwo vari dzenyaya. Vanhu ngavasanedzere vachamisa mhosva. Isusu semacitizen now we need our country back, kwete kuti vachamisa. Vachamisa tinovaudza kuti tibatsirewo pakati pati zvekuti nyika yedu takuida back. Isusu semacitizen takuda nyika yedu. So vari mavanga vasazvifadzine nhema zvavo. Chokwadi chakanaka, chokwadi chakanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeUkraine inoti mauto eRussia akadonedza zvombo muguta riri pakati penyika iyi reVinnytsia ikauraya vanhu makumi maviri nevatatu, vamwe vanopfuura zana vakakuvadzwa zvakaipisisa. China iri kukurudzira sangano reUnited Nations kuti imise zvombo zvinoendeswa kuzvikwata zvematsotsi muHaiti ichiti kupambwa nekuurawa kwevanhu kuri kukwira munyika iyi. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekukurudzira utongi hwejekerere munyika dzeCuba, Nicaragua neVenezuela.
America inoramba yakazvipira kusimbisa rusununguko nekodzero dzevanhu vekuCuba, Nicaragua neVenezuela. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvedunhu rekumawirira vaBrian Nichols. Vakati kuchengetedzwa musungwa nekutongwa kune chekuita nezvematongerwo enyika kwevanhu vairatidzira murunyararo munyika dzavo kunoenderera mberi kuchikanganisa utongo hwegusa ruzhinji. MuCuba, pane kutiza sezvido zvevanhu vayo mukati mematambudziko ezveupfumi ari kuenderera mberi, hurumende gore rapera yakaparura chimwe chirongwa chezvematongerwo enyika chekushungurudza vanhu ichitonga vanhu nemhosva yekupandukira hurumende ichivatongera makore ari pakati pemanomwe nemakumi matatu vari mujeri. Zvimwe chetezvo nemuNicaragua, hurumende yaOrtega Murillo yakatanga kutyora kodzero dzevanhu zvakasimba senzira yekupindura kupikiswa kwakanyanya kwezvirongwa zvayo zvakakonzera kufa kwezvizvarwa zvenicaragua zvinodarika mazana matatu nemakumi maviri. Vakawedzera mutevedzeri wegurukota vaNichols vachidaro, America inoramba ichitsigira utongo hwejekerere mudunhu rese kusanganisira muVenezuela, apo sarudzo dzenyika dzakanga dzave kuswedera muna mbudzi 2021. Hurumende yaNicolas Maduro yakakanda mujeri vanopikisa vanodarika makumi mana pamwe nevatori venhau vakawanda, izvo zvakaita kuti ibiridzire sarudzo. Vasungwa vezvematongerwo enyika ava vanga vachinyimwa mukana wekuwana zvinodiwa zvakaita sechikafu, mvura nemishonga. Pamusoro pezvo, vasungwa vanga vachishungurudzwa nekurohwa, kunyikwa mumvura, kugwinwa nemagetsi uye kuiswa munotonhora. Vasungwa vechidzimai vanotaura nezvekushungurudzwa mune zvepabonde nemauto. Vakati America yakabatana neshamwari dzayo pamwe nevainodyidzana navo pasi rose, inoramba ichikurudzira kusunungurwa kwevese vari muusungwa nezvikonzero zvematongerwo enyika uye zviga zvesarudzo dzakasununguka dziri pachena dzinobvumidza zvizvarwa zveVenezuela, Cuba neNicaragua kusarudza zvega vatungamiri vazvo. Vakadaro mutevedzeri wegurukota vaNichols. Vakati ticharamba tiri shamwari inovimbika yevanhu vemuVenezuela, Cuba neNicaragua, apo vari kushupikira kuvaka remangwana riri nani renyika dzavo, idzo vatungamiri vavo vanoremekedza kodzero dzevanhu nerusununguko rwezvizvarwa zvese. America icharamba ichishandisa nzira dzekudyidzana uye zvikwanisiro zveupfumi zvinoshandisika nazvo mukutsigira vemuCuba, Nicaragua nevemuVenezuela murwendo rwavo rwakaoma rwekutsvaga rusununguko, hurumende yakavimbika uye utongo hwegutsa ruzhinji.
Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekukurudzira utongi hwejekerere munyika dzeCuba, Nicaragua neVenezuela. Maverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vemumasvingo vari kuchema-chema nekushaiwa mvura kwesvondo rose muguta iri. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwayo zvivakwa pasina yambiro. Sangano reZimbabweans with Disabilities Association muSouth Africa rinoti upenyu hwavanhu vanorarama neurema hwava kukosha zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande.